WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 6 Gubhumbi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Isusu epati yeTCCC tofunga kuti mutauriri wedare reparliamendi vakareswa, nokuti zvavakataura hazvina kana simba rinobva mumutemo. Kwaivawo kungofunga kwavo semunhu ane bato rake raanosapota. Ndofunga ruvara urwu rinovabhoa, havarufariri, but isusu tiri kuenderera mberi takarupfeka.
Nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzinoti dzicharamba dzichipfeka zvine ruvara rweyero, dzichiti hapana mutemo weparamende unorambidza izvi. Sangano rinopa rubatsiro reInternational Committee of the Red Cross rinoti vanhu muAfrica vanopfuura mamiriyoni mazana matatu nemakumi mana nematanhatu 346 million vakatarisana nenzara.
Tsanga ndapasi kuvanhu variko, nokuti nzvimbo yoga yoga ine varidzi vayo vapenyu novakafa, pamwe chete nechitendero chavo nokubvuma kwavo. Chero nyange usingabvumi nechivanhu mune zvechivanhu zvemidzimu zviya, kana uchienda kuvanhu vanozvibvumira izvozvo, unotozvininipisa wozvitevedzera.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti rava kupinda zvine mutsindo mumaruwa kuti vanhu varizive. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakasarudzwa musarudzo dzichangoitwa nezuro dzakatoreswa mhiko dzekuva nhengo dzedare reparamende yeZimbabwe. Mushure mokutoreswa mhiko idzi, mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vakataurira nhengo dzeparamende idzi kuti dzisauya kuparamende dzakapfeka mavara anomirira bato ravo. Pakutoreswa mhiko kwavo, nhengo dzeCCC dzakange dzakapfeka zvimwe zvine ruvara rweyero runova ruvara rwebato ravo. Asi umwe wevatevedzeri vemutungamiri weCCC vatendai biti vakaudza vatori venhau kuti hapana chakaipa mukupfeka chinhu chine ruvara rweyero kunze kwekuti kana chiine mufananidzo kana chimwe chinoratidza kuti zvakapfekwa izvi zvakamirira bato rezvematongero enyika. Tabata imwe nhengo yeCCC vaPrince Duveko Sibanda vanomirira Bing North, avo vakatoreswawo mhiko nezuro kuti tinzwe zvakaitika.
Zvakaitika nezuro handendesokuti vaiva zuva rokutanga rekuti pati idzva pati nyuwani yakaumbwa muna January gore rineri inonzi CCC kuti ipinde mukati medare reparliament. Saka takapinda tichinogadzwa UMP hwedu kwokutanga kuti kuve neopposition inonzi CCC mukati meparliament. So takati tapinda kukazonzwika spika vachiti ivo mutauriri weparamende vachiti ivo havade kuona munhu anenge akakapfeka chipfeko chine ruvara runoratidza kuti runofambirana nebato kana kune regalia yepati yavo. Chakati kashamadza isusu vamwe ndechokuti vange vakapfeka matai matsvuku ered vanga varipo, vanga vakapfeka nhumbi dzine mimwe mivara yakasiyana siyana vange varipo, kusangani sana wangu wakapika magreen asi chakanzo wa speaker wa sitaura kuti na asi ya wafi kuzote ndeta kutikuwe nevanu wakapika numbizi neruwara rufambilana nebatu rao
saka imini se citizens coalition for change munofungei nezwa akataurwa na vamu denda isi
siripachena wakaita pachena kwa tiri kuti speaker wanga wasinga tauri wasitauri la wamili niwe zanu PF wanga wasinga tauri wasitauri la wamili niwe MTC Alliance asikuti shoko hili wanga raka nangiswa kwa tiri isusu wamili niwe batu ore TCC
saka mwita sii se TCC mwita sii nenya hai ino kune chaisha kadini
inina angu wande apana chinonji neta nukuti nda uya ndisi ya kupare amende nda katakura matai angu masanu matai angu masanu iwa yose ndero wala rumwechete ndewe ye ndewe yelo ende ndile kutraya kungoti spika wakati masiketa kutawa atina kuzwana mkana patitari silo hindu ndi ukuti nasi patinwe nda kupare amende taka pika matai aneru wala rumwechete tuda kunza kuti spika abati uti kuti zavari kutawala hizo zavari kuto zuona zichi papa mtemo uti nukuti apana mtemo unurambita nengo edare mpali amende kuti ipinde mpali amende yakapeka hembe kana kuti chimwe chipeko cherumwe ruvara hakuna zvakadaro zvatoziva chete zvinorambidzwa ndezvokuti handitendedzwe kupinda ndakapfeka regalia tai yedu yeyelo is not a regalia nokuti regalia yedu inozikanwa tinenge yakanyorwa kuti TCC pamwe chete ine mufananidzo wemutungamiriri wedu saka matai hatina awaya kana kuti majaketi vamwe vanenge vane majaketi eruvara rweyelo hapana chinora tita kuti ruwara iloro ndirwe political party ndofunga kuti kungo funduka wakwa speaker nukuta wana kujaira kuona wano wano peka vino zelo but yelo ikala o inongo zikano wakuti ikala ilipoka na hivi ni pa flake yenika ine saka anduone kuti wangabudili ya speaker pane hizo zozo waita sano nzoa karatasu ya kupali ya mendu kutinae speaker ibo wanenge wazo wana papi nukuti apana mtemu norambita utindipeke tai ye yellow kana kuti jacket ye yellow so ndo zvatukutarisa taramba takapfeka izvozvo hatingarege kuenda ndakapfeka tai muparliament nokuti parliament mutemo muparliament unoti senhengo yeparliament yechirume ndofanira kunge ndakapfeka jacket and tie so as long as ndakapfeka jacket as long as ndakapfeka tie handioni kuti pane chinenge chakaipa tichaona kuti vanotiita sei kana vachatidzinga ndofunga vachatidzinga tese tiri 19 nokuti hatirege hatirambidzwi hapana mutemo unorambidza tipeke hembe dzeruvara dzatinoda
pane mamwe mapato here asina kubvumirana nezvakataurwa navamudenda
hapana rimwe bato ringarega kubvumirana nezvakataurwa navamudenda nokuti tese tinoziva kuti kubva pakatanga marecalls akaitika aya pariamendi yange yatova one party institution yange yatova imba yevanhu vanotenderana zvavanenge vachitaurirana imomo saka vese vakafanana saka ndovimba kuti havangapikisani nezvavanga vagara vachitaurirana vanhu vange vagarawo nguva yakawanda vachiita zvinhu nenzira yavanotenderana nayo asi isusu separty yeTCC tofunga kuti mutauriri wedare reparliament vakareswa nokuti zvavakataura hazvina kana simba rinobva mumutemo paivawo kungofunga kwavo semunhu ane bato rake raanosapota ndofunga ruvara urwu runovabhoa havarufariri but isusu tiri kuenderera mberi takarupfeka
avo vange vari mumiririri webinga north mudare reparamende vari nhengo yeTCC vaPrince Dvieko Sibanda vari parunhare kuHarare nestudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriri weparamende vaJacob Mudenda sezvo kwange kwadoka sangano rinopa rubatsiro reInternational Committee of the Red Cross rakazivisa nezviro muvhuro kuti vanhu vanodarika mamiriyoni mazana matatu nemakumi mana nematanhatu 346 million vakatarisana nenzara izvo zviri kuita kuti muri dzinodarika million imwe chete dzisatodya zvachose pazuva richiti dambudziko iri rinogona kuwedzera mumwedzi inotevera. Baro rakaburitswa nesangano iri rinoti dambudziko renzara iri rabata Africa yose kubva kuMauritania neBurkina Faso kumawirira kuenda kuSomalia neEthiopia kumabvazuva. Sangano iri rinoti richawedzera rubatsiro rwariri kupa kunyika gumi richishanda pamwe chete nemamwe masangano anopa rubatsiro. Nyanzvi munyaya dzezvechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga vanoti kunyangwe hazvo gwaro iri risina kutaura nemamiriro akaita zvinhu munyika dziri kuchamhembe kweAfrica kana kuti kuSadak, hazvirevi kuti nyika dzakaita seZimbabwe nedzimwe hadzidiwo rubatsiro rwechikafu. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 na Reverend Matonga pamsoro penyaya iyi.
Icho kwadi kuti mamiriro ekunze ava kuafekta security yechikafu muAfrica zvakanyanya kupfuura zvazvaiva makore akapfuura. Ende mukaona nyika dzadomwa kuti dzese dzichange dziine nzara hazvina kumbobvira zvaitika mumakore apfuura. Saka muri kuona kuti zvaakuenda kunoti a quarter of the population iri muAfrica yaakutarisana nenzara, inyaya inotyisa zvikuru kwazvo.
Saka izvi zvinorevei Reverend Matonga?
Zvazvinotaura vakandemiri ndezvekuti Africa ichange yaane food crisis yakaoma kwazvo. Hurumende dzedu dzaifanira kutanga kutora matano. Ini ndiri mufundisi, mukaona tichidzokera kuzvinyorwa zvedu zvemubhaibheri, kuOld Testament munguva yaJoseph, akafano predicta kuti 7 years dzichateera dzichange dziine maguta, asi kuchazouya 7 years dzichange dziine nzara. Kureva kuti Joseph akabatsira Egypt kuti iite a 14 year plan ye food security. Tiri kutarisira kuti vatungamiriri vedu vehurumende ndoo zvavanofanira kunge vaakuita zvekuti vatange kuprojekta iye zvinezvi, kuona kuti nzara iri kuuya itange yakamira nemutoo upi, potanga kuiswa maplans iye zvinezvi. Chimwe chinogona kuitika ndechekuti kune dzimwe nyika dzinoibva dzakaita kunge vana Zimbabwe, zvaitoda kuti iyo ana Sadak vai zvaimbonzi Zimbabwe is a food basket reSadak. Nyika dziri muSadak macho ngadziunganidze maresources dzoita empower maZimbabwean farmers nemamwe mafarmers anokwanisa kurima. Orima achiziva kuti hatichariimira nyika yedu chete, asi tiri kurimira region yese kuti ive food secure. Then vaya vanoziva nefood processing and storage vouyawo zvakadaro kugadzira matura akakura anokwanisa kuti vanhu kana tichinge takohwa zvinhu zvinochengetwa zvichienda mumatura zvinozobatsira nyika dzedu pamberi.
Saka zvinokwanisika sei izvi Reverend Matonga?
Tinoda mapoliticians ane vision, tinoda mapoliticians ane planning, tinoda mapoliticians ane kuona kunoita kuti mhuri yedu isafe nenzara. Tikaregedza kuita izvi vaJonga, kureva kuti tichaparara zviya zvataisomboona zvichiitika kuna Somalia kuti munhu dzinoita mbabvu chete achifamba. Tinodaro nyika yese, Africa yese, tichasvika ipapo kana tisina kuona kuri pamberi.
Tiri kuonawo kuti iro gwaro reInternational Committee of the Red Cross riri kutaura nezvenyika dziri kumusoro kweAfrica risingataurewo nyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Zvinoreva here kuti kwakaita maguta?
Hapana pangambonzi Southern Africa iri excluded from kuona kuri kuitwa neInternational Red Cross uko. For example, tikada kutora vana Madagascar neMozambique neivana Zimbabwe nedzimwe nyika dzakatenderana na South Africa, vaka experience phenomenon isakamboonekwa yekuti musizen imwe chete munoita mvura yakawandisa, munoita drought, mozoita futi late rains. Iyoyo pattern iyoyo pachayo inototaura nzara.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga vari parunare pamurewa naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichitevera kukunda kwarakaita musarudzo dzemabai elections dzichangoitwa, bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti rave kutanga zvekupinda mumaruva richitaura nevanhu kuti vatsigire bato iri. Kubva nyika zvayakawana kuzvitonga kuzere, vagari vekumaruva ndivo vanga vachitsigira ZANUPF zvakasimba. Asi bato reCitizens Coalition for Change rinoti zvinhu zvachinja richiti kumaruwa kwava nevatsigiri varo vazhinji, naizvozvo vachatanga kuenda kumaruwa kunotaura nevanhu pamusoro pezvakamirira bato ravo. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vanoti bato reCCC rinofanirwa kuchenjera masvikiro nemabatiro arinoita vanhu vekumaruwa, vachiti pane unyanzvi hunodiwa mukuita izvi.
Ndinoona sokuti gwara rakanaka chaizvo kuchemuka kwatakabva tose tose kumaruzevha. Ndo zvekare kune vanhu vakawanda muZimbabwe vari kumaruzevha. Pati yoga yoga inorota ichihwina inofanira kufunga kumaruzevha pamwe chete nokunoita maprojects akasiyana siyana ikoko. Sokunzwa kwatakaita veCCC vachitiwo vachandozama kuchera mabhoho maprovinsi ese muZimbabwe. Saka zvinhu zvatinokurudzira mapati ose zvavo zvinotosongosanganisira neZANUPF kuti irambe ichichevuka kwatakabva kumaruzevha. Ndo kwakarwiwa hondo ikawirwa ikoko. Saka zviri kuita vachamisa nepati yavo zvinhu zvakanaka, chete kana zvichinoitwa negwara kwaro rechivanhu.
Gwara kwaro rechivanhu, mungatsanangurava here papo?
Ndinopatsanangura ndichiti kana uchienda mumusha mamwe vanhu hauendi netsika dzako namaitiro ako aunoita iwe. Tinoona izvo kuti even vamwe vanhu vakuru vakaita sana Prophet Makadiwa chaivo vanotivo vakambozama kuenda nemota dzokunochera mabhorani kune nzvimbo kudaiwo kwavanobva uko vakadzingwa sembwa vakatadza kusazviwisisa. Hameno mapindiro avava vaita ikoko, ini ndakaenda ndikaisawo chibhorani kumusha kwandakazvarwa. Ndakaenda nenzira kwayo yechivanhu yokuti unotanga napasi kuvanhu variko, nokuti nzvimbo yoga yoga ine varidzi vayo vapenyu novakafa pamwe chete nechitendero chavo nokubvuma kwavo. Chero nyange usingabvumi nechivanhu mune zvechivanhu zvemidzimu zviya, kana uchienda kuvanhu vanozvibvumira izvozvo unotonozvininipisa wozvitevedzera. Saka kuvaruzevha kwatinoziva kuti ndo kwakasimba sapoti yeZANUPF, vanotongoenda negwara kwaro, nokuti makansera vanasabhuku madzishe vanenge vari vazhinji vacho veZANUPF vamunondoda kunochera mabhoho imomo, kutoenda kunogwadamirana, kutoenda kunozvininipisa. Zvekare nguva yachakuendai yokumaelection zvinogona kumutsa kurwidzana political violence kwao nenyaya iyo yaakuda kuitwa, nokuti vanhu vachabvunza kuti wakuzouya iki zvino, makore ose waimbovepi? Handizi vamwe vachati hatisidi chibhorani ichocho, nokuti ndozvinoitika kuti zvimwe zvinorambwa sekutaura kwandaita kuti Prophet Makadiwa vakarambirwa izvozvo, vanhu votanga kurwisana. Zvimwe zvinogona kupumurwa, taizviona isu kuti kuchitungwisa uku vamwe vaiti maelection achangopera iwayaya chibhorani chachacherwa neZANUPF chaakunzi kana wachida mvura uya nekadhi reZANUPF. Saka zvinhu zvinokwanisa kuitika izvozvo, vanhu vakazopisirwa misha yavo. Zvinhu kana zvichiitwa kumisha hazvidi kuitwa zviine zita repati. Zvikangoiswa zviine zita repati zvinogona kutoparadzanisa vanhu, ipapo vanhu vakutanga kurwisana.
Zvino kana riri bato rinenge richida kuitawo izvozvo kuti vanhu vachiuke vaone kuti pane bato rinoda kuvabatsiravo, kana vakakwanisa kupinda muutongi, vangazvinyenyeredza sei izvozvo?
Vanongoenda vachitivo tiri vana vokuno, takufunga ivo kuti vanhu vokwedu havangatadzi, havangangosva chimwa mvura munzizi. Izvi hazvinei nepolitics, hazvinei nezvakati, vosimbisa shoko iroro. Vanhu ndo vachavona kugona kwako kana kusagona kwako, kurevesa kwako kana kusarevesa kwako, nekuti tinoziva kuti vanhu vazhinji vacho takanyeperwa zvakawandisa kuti tichakuisirai chibhorani kana mativhotera tichazoita zvakati, nekuti pakangoda kuzi hapachi yedu ndeyakuisira zvakati, yakuisa zvakati ndiwo kwataa kuti kakutenga mavhotsi kuya kwatiri kutaura, kuti zvinhu zvaakuitwa nezita repati chakureva kakuti kana ukasativhotera pamwe tinouya tozvidzura, kana kuti kana ukasativhotera hatichaisizve zvimwe mberi kunoenda ikoko. Saka vanhu kana vachingoitirana zvakanaka ngavangoitirana zvakanaka zvisinei nokuti mozotivhotera here kana kuti hamutivhotere here. Vanhu ndivo vachanatsoziva kunaka kwako, ndiwo dhemokrasi zveyo yokuti vanhu munongoitira vanhu zvakanaka.
Ko zvino kana takatarisa zviri kuitwavo nebato rinotonga iro rezanu PF kuti ndo zvaragara richiita kubva pauya kuzvitonga kuzere, chingagoipavo kuti mamwe mapato aite zvinoita zanu PF chii? Iko zvinezvi tinoona kuti madzishe nemasabhuku vanoramba vakambambashikwa nebato riri kutonga iroti. Vamwe vanoda kupindawo imwomwo vangapinda sei kana vasingaisi zita rebato ravo mberi?
Chakanyanya kuipa ndicho kutevedzera zvakaipa zvinoitwa nomumwe munhu, nokuti zvakaipa zvinoitwa nomumwe munhu zvikatevedzerwa hazvizombobudisi zvakanaka. Saka zvatinokwanisa kuita ndezvokuti izvo zvinoitwa muzita repati ngava zanu PF zvakaipa ngatizvibudise pachena tizvishore.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanau anhasi. Bepanau reNewsday rinoti sangano reZimbabwe Schools Examinations Council kana kuti ZIMSEC rakabudisa nezuro muvhuro zvakabuda mubvunzo ze-2021 Advanced Level. ZIMSEC inoti vakuru venzvimbo dzakashandiswa mukunyorwa kwebvunzo idzi vanokwanisa kutora zvakabuda musarudzo izvi kubva kumahofisi eZIMSEC munzvimbo dzavo. Mukuru weSchool Development Associations Vabani Manokore vaudza Studio 7 kuti izvo zvinofadza zvikuru sezvo panga pane mashoko anoti zvinhu mubvunzo idzi zvange zvisina kufamba zvakanaka.
Tofara nekuzwa kuti mari zvavo zvaida abuda pakambeke pane hunye rekupeumaurahura zvichinzi izvo mamaka zvedu vakanga varamwa kumaka vachidii vachidii. Izvinobva zvavaridza kuti basa riri kufamba zvachose muzimuseki yedu. Saka pazviri kupawo mumwe vabereki mukana nevadzidzi ve-A-level kuti vachitsvakawo nzvimbo kumacolleges nemayunivhesiti vane madegrees akasiyana siyana vanoda kuita. Saka tinozvigashira nemaoko ese tichiti dai papo tichitenda ZIMSEC nebasa rakanaka kudai ravatiitira. Tinotenda.
MuNewsday makare vana chiremba vanoyambira hurumende kuti bhiri reHealth Services Amendment Bill richakanganisa zvinhu sezvo richipomera mhosva pavashandi vezveutano pachinambo chekuvapa zvikwanisiro zvekuita basa ravo zvakanaka. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakazivisa kuti vachawedzera zvirango paRussia vachiti America ichawedzeravo zvombo zvehondo zvainopa Ukraine mukurwisana kwayo neRussia. Nezuro kwakare mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vakataura padandemutande mberi kwegungano reUnited Nations Security Council vachipomera gungano reUnited Nations mhosva yokutadza kupedza hondo iri pakati penyika yavo neRussia. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni kuti vatiudze mamiriro akaita zvinhu muhondo iyi.
Tingati nyaya ihondo yekuUkraine inotungamidzira America nechipoka cheNATO inenge yakora muto nekuti tiri kuona kuti munzvimbo dzakasiyiwa nemauto eRussia makuneneranwa mhosva dzekuuraya vanhu vakawandisa vasina zvombo zvavakapakatira aya angazi muchirungu macivilians. Tiri kuona kuti hurumende yeUkraine pamwe chete neAmerica vakunenera mauto eRussia kuti vakasiya vapfuura vanhu vakawanda chaizvo vanga vakasungwa mbira dzakondo iwo kuRussia ichiti Ukraine neAmerica vari kuda kusvibisa zita reRussia nekuti ivo vari kuti nguva yavanga vachitungamira munzvimbo iyoyo kana kuti yavanga vakabata matunhu iwayo mauto eRussia ari kuti hakuna vanhu vanga vasina zvombo vaiurayiwa uye havana kumbosiya vauraya vanhu vakawanda kudaro. Tingapamidzirasu zvikare tichiti nekudaro America ichitungamira chikwata cheNATO iri kuunzawo kunenera Russia uku kuboka rembatanidzwa renyika dzese dzepasi rese kuUnited Nations uko vari kukurudzira kuti vaVladimir Putin mutungamiriri weRussia nemauto avo vaongororwa sinehwa mhosva dzakakurisisa aya anonzi mahuman humanitarian commissions kana kuti kunemerwa mhosva dzekuuraya vanhu vakawandisa.
Tanzwa zvekare kuti America iri kuda kuwedzera zvirango paRussia uye kutumira zvimwe zvombo kuUkraine. Munozviona sei izvi?
Ichokwadi kuti America zuva nezuva iri kuramba ichitutsira zvombo zvairi kutumira kuUkraine. Tinotaura kuti kubvira pekutanga pataitaura kuti hondo iyi haisisiri hondo iri pakati peUkraine neRussia chete asi kuti taakutotora nyika dzese dziri munato dzichitungamirwa neAmerica ndizvo dzaakurwisana neRussia vachishandisa zvavo Ukraine sedandaro rehondo kana kuti fighting ground. Uye taonawo zvakare kuti mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vakapiwa mukana wekuti vataurewo kuSecurity Council kana kuti muboka guru reUnited Nations rinoona nezvorunyararo nekudzivirwa kwedzihondo pasi rese. Vakataurawo zvakare vachituka United Nations kuti iri kutadza kuomisa hondo iyi uye vapirawo vanoti humbowo wandanga ndiri kutaura kuti kune vanhu vakawanda vari kuwanikwa vakapfurwa vari kunzi neUkraine neAmerica vanga vari macivilians kana kuti vanga vasina kupakata zvombo zvehondo vari kunzi vakaurayiwa neRussia. Uku America yakutoti Russia iburitswe mune zvimwe zvikwata zveUnited Nations zvakasangana neUnited Nations Human Rights Commissions vari kuti Russia ngaibude imomo haingave muchipandiro ichi cheUnited Nations nokuti iri kukomita mahuman rights violations kuUkraine. Saka tinoona kuti nyaya idzi dzinenge dzaakuramba dzichinyererwa izvi zvakupawo America mukana wekuti irambe ichitumira mari nezvombo zvekurwisa Russia imomo Ukraine. Saka nyaya yatinoona sekuti vamwewo ndo vari kuti zviri kuitwa neAmerica neNATO vari kusvitikana nekuti Russia yava padyo nokubvumirana neUkraine kuti vamise hondo kubva munhaurirano dziri kutungamirwa nenyika yeTurkey. Izvo zvisiri kudiwa neNATO zvisiri kudiwa neAmerica nekuti vari kuda kuti Russia ibude muUkraine yakapeta musesembwa kwete kuti inge ichiti yakundawo mune zvakati. Saka amakwikwi pakati peAmerica neRussia asi vanhu vemuUkraine varivo vari kusafa kana kuti vari kuurayiwa zvakanyanyisa kubva kumativi ese ari kurwirana.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu VOA Shona.
Zvongo vedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nengo the Citizens Coalition for Change zinoti zicharamba zichipeka zvine ruvara rweyellow zvichiti hapana mutemo weparamende unozvirambidza. Sangano rinoparubatsiro reInternational Committee of the Red Cross rinoti vanhu muAfrica vanopfuura mamiriyoni mazana matatu nemakumi mana nematanhatu 346 million vakatarisana nenzara. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti rava kupinda zvine muchindo mumaruwa kuti vanhu varizive. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.